Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti hei no misoro yena udzedudza nhasi muvhuro chikumi 19/2017. Dambudziko rekushaya mari munyika roramba richikura, izvozvo zviringidza vanhu vakawanda kusanganisirawo vemabhizinesi. Mapato anopikisa obatana nemasangano akazvimirira anoongorora zvine chekuita nesarudzo mukushoropodza ZEC iri kuda kuti vanhu vachavhota gore rinouya vape umbowo hwekuti vanogara papi munyika. Komiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko inoshanda kambani yenepfenyuro yeCapitalk, uko inoudzwa kuti kambani iyi haisi kutevedzera zvayakapiwirwa rezinesi. Munyori wezvemabasa muzanupfa Ignatius Chombo vanoti vachakamirira kunzwa kumatunhu ebato ravo kana paine chikumbiro chekuti vachingaira vaitwe gamba here kana kuti kwete, zvisinei kuti dunhu reHarare rakatobuda pachena nechikumbiro charo. Muchirongwa cheLivetalk na 8pm tiri kutarisa urongwa weZEC iyo iri kuda kuti vanhu vachavhota gore rinouya vape umbowo hwekuti vanogara papi munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.